ruzhinji runotevera mutambo wenhabvu rwashamisika nhasi masikati apo hwahwa yarova chicken in 3-0 ndokupa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura yepremier soccer league. Hapana angachipa hwahwa mukana wekukunda mumutambo uyu, asi kwata ichi changa chatove nezvibodzwa zviviri kwasara maminiti makumi maviri kuti mutambo uyu upere. Mutambo uyu ndewechipiri chete hwahwa ichikunda mwaka uno, zvichitsinhira mashoko emuongorori wemutambo vaLawrence Wekwete ekuti nhabvu yashanduka. VaWekwete vanoti zvaitwa nehwahwa izvi zvinoratidza kuti zvikwata zvidiki zvinokwanisa kuzviitawo.
Zvikwata izvi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kurohwa kwechicken in kwanga kwapa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura nekukunda ngezi Platinum Stars, asi izvi zvaramba. Dynamos yaita mangange 0-0 nengezi iyo yaisati yamborova muBaobab Stadium kubvira muna 2016 apo madamburo yakapinda muPSL. Izvi zvave kureva kuti Chicken Inn neDynamos dzainzana pamapoints makumi maviri nematatu, asi Chicken Inn inoramba iri pamusoro nezvibodzwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kuenderera mberi nerwendo rwayo mushure mekurova Bulawayo City 2-0 munhandare yeLuveve Stadium kuBulawayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti pakati peFC Platinum nengezi ndipo pachabuda anotora mukombe wemwaka uno.
FC Platinum se team ine mukombe izvozvi, we will never rule it out. Uye ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona, ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Asi Triangle iyo yanga iri pachinhano chechitatu yasangana nedambudziko muNational Sports Stadium umo yadamburwa 1-0 neHerentals. Mune mumwe mutambo wenhabvu wanhasi, Black Rhinos yarova ZPC Kariba 2-1. Totarisa mutambo wehockey. Chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chevechidiki chehockey nhasi charwa 1-0 neAustria ndokubuda pazvikwata gumi zvichapedza zviri pamusoro mumakundano eFIH World Cup ari kuitwa muSouth Africa. Uyu wave mutambo wechitatu Zimbabwe ichirohwa mushure mekukundwa neUSA neNetherlands, zvichitevera kukundawo kwayakaita Canada 2-1 mumutambo wayo wekutanga. Nhasi Zimbabwe yaedza nepese painogona, asi zvaramba ndokukandwa chibodzwa naCatherine Bauer kwasara maminutes mashanu chete kuti mutambo upere. Zimbabwe yasarwa nemutambo mumwe chete uyo icharwira chinzvimbo chegumi nechimwe chete kana kupedza iri pachinzvimbo chegumi nembiri. Makundano aya ane zvikwata gumi nezvitanhatu zvakaungana muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.